Easter Sunday ndo watinoti moyo wechikristu nekuti ndiro zuva vakristu ravanorangarira kumuka kwa Jesu Kristu. Asi zvikuru ndiro zuva ravanorangarira kukundiwa kwerufu nesimba roupenyu muna Jesu Kristu. Saka izuva rakakosha zvikuru kuvakristu. Haisi nyaya yenhoroondo yekutarisa kumasure kwemakore anodarika zviuru zviviri zvekumuka kwaJesu.
Mungajekesa here ipapo, Reverend?
Inguva vakristu yavanorangarira kuti masimba oakaipa anowana mucherechedzo wawo wakazara murufu hauna simba kuvanhu vanotenda, uyezve shoko rekupedzisira raMwari harisi rekukundikana. Shoko raMwari rekupedzisira ishoko rekukunda. Saka vakristu vanopembera vachirangarira zuva iri nenyaya yekuti upenyu hunokunda simba rerufu.
Ko, vatendi vanopembera sei zuva rekumuka kwaJesu iri, Reverend Mutata?
Zuva reEaster rokumuka kwaKristu ndiro rimwe remazuva anopembegwa zvakada kufanana nevakristu vazhinji. Hongu vanogona kunge vane tutsika twavo tunosiyana, asi vazhinji vanopemberera zuva iri rinotanga nePalm Sunday kana kuti svondo remichingwe rozosvika pamusi wechishanu chakanaka roita mugovera, rozoti musi wesvondo vomuka mangwanani.
Vanenge vachiita sei apa?
Vazhinji vanoita rumuko mangwanani ngwanani, votanga nemupiriro wesvondo rekurangarira kumuka kwaKristu, pamwe chete voita kupembera nekudya pamwe chete. Vamwe vanodya muviri neropa zvaKristu pamwe chete, vamwe vanotoita mabiko chaiwo ekudya mafidlongo musi weEaster iwoyu.
Zvimwe chete here izvi kunyika dziri kumawirira, kana kuti kuEurope nenyika dziri kumabuda zuva kana kuti kuEast?
Vakristu vekuEast nevakristu vekumavira zuva kana kuti yatingati Western Church yanga ine mazuva ekupembera Easter akasiyana. Asi tinoziva kuti pari zvino pane nhaurirano yokuti zuva irori rigopemberegwa chimwe chete. Ndechimwe chezvinhu chinosangana vakristu vakawandisa pasi rese, chinoita kuti vakristu vakawanda vazvidzane. Ndo imwe yemark yatingati unifying mark yevakristu vazhinji, kupemberera kumuka kwaKristu.